Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo zviita 18, 2022. Makatirira ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato remDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora roita Congress vamwe vebato iri vachiti sarudzo dzaitwa hadzina kuitwa zvakanaka. Mamwe masangano akazvimirira oga oshora kupasiswa kwebhiri rinoona nezvemashandiro avo kana kuti Private Voluntary Organization Bill nedare reHouse of Assembly. ANC yosarudza utungamiri hutsva. Tichakupai zviri kubuda ku World Cup uko Argentina ne France dzakaita mangange 2-2 dzichienda mu extra time. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bato reMDCT rinotungamirwa nava Douglas Monzora raita Congress yaro nhasi kuHarare City Sports Center pasarudzwa utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vati vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Vashaura pa Congress yebato ravo yaitirwa muno muHarare nhasi vamonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzema by election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza necongress yavo vave kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuchinoi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pama by elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti. Saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60%. Akuumba vanhu here?
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6 uku bato riri kutonga rezanu PF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. vanga varisa chigaro MDCT Congress isati yaitwa vamogen komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari pa Congress iyi kuti vari kutarisira kuti bato ravo richakura.
Mogen tsvakirai kuti MDCT haizi. So we have to make sure that your guidance with the spirit of the Lord and the spirit of Mogen Tsvangirai to make sure that we stand our organization from collapse and damage.
Asi mumwe vanga vari pa Congress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kudyidzana nebato rezano PF.
Tikuti musangano MDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuzano PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko hasi zvakaitwa naTsvangirai izvozvo ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anosei kuti vanhu iva vari kuwirira neruling party zano PF vachitila vari musangano weMDC those people are supposed to go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavamwonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavamwonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vakomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vamwanzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoresi Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress yanhasi. Asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati havana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana.
Nezuro takaona machairmen vachimiririra mamwe machairmen emaprovince vachipokana nekuitwa kuri kuitwa mumusangano wedu weMDC. Saka zvaigona kuti ndionekwe ndichienda kuchinhu ichocho chiri kurambwa nevatungamiriri vevanhu musangano uyu muchinhu chevanhu. But mukaona nevanhu vabuda nhasi vari kunzi vatadza kusvika 200 aiwa angachitwa yamahumbwe haisi Congress iyi. Hakuna vanhu vavana vasikuda zvemadhisinyongoro zviri kuitwa izvo, vanhu vasikuda kuteedzera zvinhu zvino zvekuchikora mutemo. Saka inini ndaona zvakakodzera kusaenda kuchinhu ichocho.
Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navamwonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress yaitwa neMDCT yekusarudza utungamiri hutsva hwebato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress iyo vamwonzora vakakunda Mike Tokozani Kupe muna zvita 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare reHouse of Assembly mukupera kwesvondo rino rakapasisa bhiri rekuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill. Bhiri iri riri kushorwa zvikuru nevanopikisa masangano akazvimirira oga munyika nekunze. Vanopikisa vanoti bhiri iri richapa kuti vekunze vanoda kubatsira vanotambura muZimbabwe vatarisane nematambudziko. Simu yenzaniso gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti mari inopiwa nyika yekubatsira yainge yadzika kubva pamamiriyoni anodarika mazana manomwe kana kuti 776 million United States dollars kusvika pamari inodarika mamiriyoni mazana matatu chete kana kuti 352 million US dollars kubva zvanzi nehurumende iri kuda kuvandudza mutemo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti vanoti masangano akazvimirira oga ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vemasangano akazvimirira oga vanoti zviri kutaurwa nehurumende ndezvemugodzi matsuro. Muguzea nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati kupasiswa kwebhiri iri nedare reparamende kune matambudziko.
Kwakave kutanga kwekugadzirwa kubunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvinoshamisa kuti kodzero dzevanhu dzaakuzombunyikidzwa zviri pamutemo. Zvaakumbunyikidzwa zviri pamutemo. Unove mutemo unenge usingaenderani neconstitution yedu. Saka hurumende yedu iyo inotungamirirwa navamunangagwa vakatora oath of office vachivimbisa kuti vachatevedzera mutemo, vari kuratidza kuti havachisina hanya. Vachawedzera kutambura vanhu vanga vachitarisira kubatsirwa nemaNGO akawanda wanda.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti maNGO achatadza kuita basa ravo zvavaiita, vachitadziswa nechimutemo ichi chaiswa kuti vanhu vangorwisana nekuchengetedza political power rirambe riri ravo vasinei nekupa maservices kuvanhu. Zvinonyanyosuwisa ndezvekuti section 67 iyo inopa munhu nemunhu zvake mumapolitical rights yatobiwa yatorwa, nekuti zvaakudzi hakuna munhu anenge ari muacivic society kumaNGO anotenderwa political lobbying.
Pane dambudziko rei apa?
Hazvisiri izvo zvanga zvichisuwirwa neconstitution yedu, hazvisiri izvo zvinosuwirwa nevese vakaenda kuhondo, asi ndopatasviswa neutungamiriri wavamunangagwa huri kuratidza kuti utungamiriri hwekuwedzera kudzvanyirira vanhu kuti ivo vega chete ivo nevarambe vari mupawa vachisevha zvido zvavo ivo nemhuri yavo. Tinokurudzira macivil society organizations nevamwe vabatane kuramba vachirizista kuteedzera mutemo wePVO unoratidza kuti mutemo usiri muconstitution, saka mutemo usingafaniri kungochiteedzerwa nemacitizens ese anoteera bumbiro remutemo.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Bato reANC South Africa riri kuita musangano waro weCongress wekutsvaga vatungamiri vatsva kuJohannesburg. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza.
Elective conference yeANC iri kusarudza vatungamiri vatsva, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona vakasarudzwa nemabranches kuti vakwikwidze varipo, vanoti panzvimbo yapuresidendi pana vasiro Ramaphosa navazweli Mkize. Pavaviri avo vanga vakambotungamira kwekutanga-tanga ndiva Ramaphosa, asi nekutaurirana kuri kuita maprovinsi emuno muSouth Africa vemubato reANC, vazweli Mkize vanenge vari kuita vachiwana rutsigiro rwakati kuti asazvanyatsobuda pachena kuti ari pamberi pemumwe ndeupi. Padeputy president pana vapo Mashatile ndo vanga vambori bato wehomu ANC, navaOscar Mabuyane vari kutungamira province yeEastern Cape, Ronald Lamola varipo zvakare, asi mashoko andanzwa munguva shoma yapfuura ndeyekuti ivo vati hai vaakuda kupa mukana kuna vaOscar Mabuyane. Saka ndopa nemutevedzero wemutungamiriro wenyika ipapo.
Tiri kuonawo kuti panenge pane ropa rakaipa pakati pavaRamaphosa nevamwe vari kutsigira vaZuma vaimbova mutungamiri wenyika. Zviri kufamba sei apa?
Hongu sekuzva kwamunoita inyaya yatoo nemakore kubva pakabva vaZuma pachigaro vachisiwa naRamaphosa, havana kunge vanyatsoita kudyidzana kwakanaka nekuda kwenyaya dzakawanda wanda. Dzimwe dzacho ndedzekuti vaZuma vanoti vaRamaphosa vakasora utungamiri wavaZuma. Pakabuda nyaya yekuti vaRamaphosa vakati hayo makore mapfumbamwe akaitwa navaZuma vari muofisi akanga ari makore kutambisa, kana kuti pachirungu inonzi 9 wasted years. Saka izvozvo zvakashatisa vaZuma. Ndobva tazoonawo vaZuma havana kunyarara, vabuda muofisi vakaramba vachingotaurawo mamashoko akanga asiri zvigana zvakanaka navara maposa ndoo zvimwe zvakakonzera ndobatazoona vazuma vachizomboenda kujeri paya saka pane nyaya dzakawanda
mubvunzo wekupedzisira tingatarisira riini kuziva zvinenge zvabuda musarudzo idzi
pane sarudzo dzevavari kuti maofficials kana kuti top 7 yeANC zviri kunzi zvinobuda musarudzo zvinofanira kutsaurwa mauro ano saka hazvifanira kusvika mangwana zvisa zvataurwa tapedza izvozvo pane yavanoti National Executive Council dare guru rinotonga pakati pemacongress saka dzeivavo vachazotangawo kuvhoterwa kana top 7 yapedza kuvhoterwa zviri kubuda musarudzo idzodzo dzemamembers enational executive council tikutarisira kuti zvibude pazuva ramangwana
muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology kupretoria vari parunhare kupretoria kwakare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nasi United Nations iri kucherechedza zuva revapoteri kana kuti International Migrants Day kurangarira vanhu vanodarika mazana emamiriyoni vari muupoteri pasi rose mhemberero dzegore rino dziri kuitwa paine hondo nenzara kuAfghanistan Middle East nenyika dzemuAfrica Russia inonzi yave kutumira vaimbi kuedza kunosimudzira mweya wehondo kune mauto ayo ari kurwisa Ukraine. Vamwe vari kuenda ndevanoita zvekutyora vanhu mbabvu nekuseka vari kunzi Creative Brigade. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Magadi muri eZimbabwe zita rangu ndinoitwa Advocate James Bayanai ndiri director weZimbabwe Spelling Bee kana kuti Zimbabwe Youth Development Foundation Trust organization iyo inopromota education and literacy in Zimbabwe inova iyo inosupportawo zvakare Zimbabwe Spelling Bee
sei makazviona zvakakodzera kuti munge muchishanda nevana pachirongwa chakadai
Kwatiri isusu Spelling Bee haangori chete macompetitions kuti vanhu vanoita macompetitions emaspellings kana kuti zviperengo asi macompetitions anounza vana together from all over from all walks of life vachizoshanda pamwe vachikompita in a friendly way vachizvibatsira pazvinhu zvakaita sana team building kuinteract kucreate ma opportunities zvese izvozvo
muri kuti munozovabatsira vana ava kuenda kuma competitions uko munenge muchivapa zvinhu zvakaita sei nekuti tinoziva kuti dzimwe nguva bazi rezvedzidzo rinenge risinawo mari uye munoshandawo naro sei
Zimbabwe Spelling Bee iparty a bigger consortium ye Africa Spelling Bee Africa Spelling Bee is constituted of 20 something countries dziri involved in Africa Spelling Bee so zvinoitika ndezvekuti isusu vana kana vahwina taakuenda kune atinoti maAfrica Spelling Bee championships tinovatora vonosangana nevamwe vana from all those 20 different countries. Saka after my competitions iwayo apera tine ma follow ups atinoita nema alumnus ma alumni edu tichiona kuti vari kuprogressa sei in their lives tiona kuti pano vari kuda kubatsirwa here uye tichishanda ne the bigger consortium ya Africa Spelling Bee kuti pane need even ma scholarships chao chao kuti tinovabatsira nema scholarships tinovabatsira nema mentorship zvese kusvikira vava sati kuti tori nemamwe students akatoparticipate paAfrica Spelling Bee kuma kuSouth Africa vamwe vatakashanda navo vamwe vatori kuPoland right now kucollege tinenge tichingori in touch navo kana tichida kubatsirwa tine vamwe futi vakapiwa mascholarship kuSouth Africa panemo University of South Africa saka ndo zvatinenge tichingoita izvozvo saka kana munhu angu mwana angopinda paprogram pedu tinomeka sure kuti it's not just participating for my spellings or what but tinoramba tichiti naye throughout
munotarisa kuti vana vari kubva kuzvikoro zvemumadhorobha zvemumaruwa here kana kuti munongokumba zvose
Aiwa, isusu hatitarise kuti mwana anobva kuchikoro chakaita sei, hatipe preference kana saka zvatinongoita ndezvekuti tinongoti kana tiri kuHarare kana tikaenda macompetitions kuHarare tinoita macompetitions kuma high density suburbs, tinoita macompetitions nemamwe magroup eschools, dzimwe dzenguva tinongova mixa vese ka one. Saka vanhu izvozvo ndo zvatinoona zvinonyatsoita zvakanaka. Saka hatina rusarura kuti ava vava nemari yavanodzidza kuchikoro zvakadii, yavanodzidza zvakadii. Saka tinongoti isusu wese mwana ane talents, wese mwana anokwanisa kupinda mucompetition iyoyo.
Totarisawo vana vakaenda kunokwikwidza kuMalawi mazuva apera vatakambotaura nezvavo pane penyuro ino, zvakafambawo sei kumakwikwi aya?
Takatumira vana 5 vakaenda kuMalawi. Tina Juda Kaki anodzidza paMighty Kids Primary School, ndiye anga ari the youngest ikoko at 8 years old, akakombita kumajunior category. Tina Samantha Chivasa anodzidza paGokomere akakombita kusenior category. Tina Cedric Ngiwane anodzidza kuChristian Brothers College kuBulawayo. Shiatia Mstini Christian Brothers College Bulawayo na Millicent Bingadadi. Vese ava ndapedzisira kutaura vakakombita kusenior category. Saka tine Samantha Chivasa akahwina kusenior category but kuquiz section because vaizombeta nequiz. Akahwina kuquiz ye akatigira medal kubva kuquiz. Then the rest havana zvavo kukwanisa kupinda panumber 1-3 vamwe vese ava pamafinal competitions, pamafinal spelling bee competitions, asi vakapefoma zvakanaka chaizvo chaizvo.
Ko, saka vamwe vanenge vachida kuti vapinde mumakwikwi akadai vanokubata ipapi chaizvo advocate, zvinofamba sei?
Paapplication portal pedu munhu anochuza kuti anoda kuparticipata kuHarare here, kuBulawayo here, kuGweru here kana kune any other city inenge yakamenshenwa ipapo. Saka paanoapplya ipapo option iyo inenge iripo anongochuza kuti anoda kuapplya, anoda kuparticipatira kupi, then tinobva tatozviona kudivi kwedu isusu. Saka vanhu vanoenda paFacebook page yedu Zimbabwe Youth Development Foundation Trust Spelling Bee Zimbabwe, ipapo vanowana information yese zvayo yavangade kuti vaparticipate. Kana kuti vamwe vacho vanoisa pane WhatsApp number +15044348476, munhu akangotisira meseji ipapo tinobva taiona zvakare, munhu otomupa mainstructions kuti anoapplya sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai chose, tinokutendai chaizvo chaizvo.
Manga makateerera kubva kuna advocate James Bayanai, vanova mukuru weZimbabwe Spelling Bee, vanga vachitaura parunare vari muTexas muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvakare svondo rinouya, chirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande. Pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo hwaanoda kuti utsanangurwe. Makadiniko, ndivi ani uye munoda kuzivei?
Masikati yakanaka, Studio 7. Ndinoita kukongwari. Panhau dzezvitendero pane vanoda kuhwisisawo kuti zvinondinetsa. Vanoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu, hazvimo mukati mekunamata kwavo, but paripo pandinohwa maprofita ekuchipostori ngati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya, Johani, Pauro, Joshua, Andiriya. Saka ndopa ndinoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Pauro, vachikuza kuti Pauro, who is this Pauro? Ndiani Pauro? Joshua, ndiani Joshua? Moses, ndiani Moses? Hozi pakatanga chitendero chavo vana Elijah, Elisha vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eriya, Joshua iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Pava kuti iko zvino mweya mutsvene asi ivo vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya vachiti havaiti zvechidzimo, havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyi here? vachingoita zvichivanhu but panondinetsa pavo wayo vachiti mweya waElisha mweya waJoshua mweya waMozisi mweya waNikiri Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here Aroni haasiye Aroni akafa here zvinobvepi izvozvo chimbondibvunzireiwo tatenda hangu
iyeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra
tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu mudzimu kutaura vanhu vakafa kare vanhu ava vakafa zvinovava pedyo namwari saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema tinoti mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye mwari saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo namwari midzimu iyi yobva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna mwari anonzi musika vanhu asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu
saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEriya Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei
kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEriya mweya waPauro mweya waNhingi zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEriya wapinda mumunhu zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora baba vako vobva vafa iwe wosara uchitamba bhora paya vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora asi hakusi kutoreva kureva kuti mweya wababa vako chaiwo vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri saka vachiti mweya asi kutaura chipo saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEriya mweya waPauro vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa namwari kuna Pauro zvava pauri chipo chaishandiswa namwari kuna Eriya chava pauri Eriya waiprofita Pauro waiparidza vhangeri mweya wakanga uri muna Abrahama Abrahama akanga iri hama yamwari ari pedyo namwari saka mweya iwoyo wava pauri ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo vari kureva mushandisirwe waaiitwa namwari
nhai mufundisi Simango pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu
hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 bhaibheri rinotiudza kekare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu
ndinoimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana mufundisi Simango tinotenda zvikuru
tinotenda
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140 nhamba idzi ndedze zvechitendero chete ko vechitendero chechimoslem chabhudha neavo vasingabvumi kuti kuna mwari muripiko uyai mutiudze pfungwa dzenyu ini ndini tanonoka wande ndichiti sarai zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande kune vari kutevera mutambo weWorld Cup Messi achangonwisa zvichireva izvo kuti Argentina yave ne 3 France 2 mumakwikwi World Cup ari kutambirwa kuQatar. Mutambo uyu wave ne maminutes 109 sezvo uri mu extra time saka zvakamira zvakadai Argentina 3 France 2 kwasara maminutes mashoma kuti usvike kwamvura yacheka makumbo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare bato reMDC rinotungamirwa navamonzora roita Congress asi vamwe vebato iri vachirangwa kuenda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kwa kuhizika atisenda wa VOA Ndebele.